Chirongwa chatanga nhasi ichi chichapera musi wa 26 mwedzi uno uye chiri kuona vashandi vebazi rezveutano vachipinda mudzimba dzevagari mumadhorobha nemumaruwa uyewo chiri kuwanikwa muzvipatara nemakirinika ari pedyo nevanhu. Mumwe wevashandi vanga vachibaya vana mudhorobha remasvingo vari mukoti amai Evelyn Mandaza vati chirongwa chatanga chakanira nekuti vanhu vazhinji vanga vachiti vanga vasina kuudzwa nezvacho.
Tichangotanga zvedu but tenafu yevana mapurinzi ari kuoparera but vamwe vacho vaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
chirongwa ichange chakanaka asi vagari vemumaruwa vazhinji vange vasina kuziviswa zvakakwana kuti vagadzirire.
Sevanhu vekumaruwa tinofara zvikuru nechirongwa chakanaka chauya nehurumende chekuseva vana vedu kubva kuzvirwere zvakafanana ichechi chirwere chemeta makumbo. Asi dambudziko riripo nderekuti hapanenge pasina kuitwa awareness yakakwana kuti vanhu vazhinji vaziviswe kana kuti nezvemaprograms iwawo evaccination.
Mutauriri webazi rezveutano munyika vaDonald Mujiri vati chirongwa ichatanga zvakanaka asi vanga vasingakwanisi kuti pazvizere pamhepo sezvo vanga vari mumusangano. Vati tizovafonera asi vange vasisadairi nharembozha yavo uye vanga vasingapinduri mubvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Hurumende inoti inotarisira kubaya vana vakawanda nhomba iyi asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachina kunyatsoshambadzwa zvakanaka uyewo hurumende inofanira kuva nezvikwanisiro zvekuti ipinde pose pose kana kugara kumaruwa ichiita izvi.
Chokutanga ndechekuona kuti taita maoutreach clinics akawanda panze pongotenga muzvambarara yemota tichipa vakuru muhurumende nevamwe vakadero. Ngatitenge muzvambarara yemota yekuita maoutreach clinics. Maoutreach clinic edu mashoma uye zvari underfunded. Ngatione kuti izvo every district, every village yakaviwa nemaoutreach clinic ndokuti izvo mablitz edu ashandare.
Vamwe vana mukoti vataura nestudio 7 varamba kudomwa mazita avo vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau vati mumaruwa vanga vachisangana navo nevezvimwe zvitendero vanga vachiramba kubayisa vana vachiti vanoponeswa neminamato namwari chete. Asi munyoro wemasangano echipostori ezvemweya veUnion of Development of Apostolic Churches and Zionist UDACISA Reverend Innocent Chitanda vati nhengo dzavo dzinofanira kuwana dzidziso yekuti zvakakosherei kubayisa vana nhomba idzi senzira yekuchengetedza upenyu hwevana.
Saka inyaya yekuti eJudasiza tinogara tichitaura kuti vanhu ngavadzidziswe especially at the leadership level. Those are the gatekeepers which disseminate information to the people. That's why UDACISA na kuti nyaya ingoripo ndeyekuti ngatirambei tichidzidzisa vanhu and kantatidzisa.
Vamwe vagari vemumaruwa vafarira chirongwa ichi zvikuru vachiti chavabatsira sezvo vachinetseka kuenda kuzvipatara kana makiriniki izvo zviri kure navo. Izvi zvatsigirwawo namambo Chitanga vafeleni chauke vekumwenezi avo vatenda vachiti hurumende yabatsira vanhu vayo vasina mari dzekuenda kuzvipatara izvo zviri kuro.
Ini ndoda kupa kutenda neurongwa hurumende hwokuti vaunze chipatara pamusha wemunhu. Nhamo yatatina imwe yacho yevamwe vaikonesa kubayisa vana vavo nhomba nenguva inyaya yemba maruwa zvipatara zviri kure zvekuti vanotoshayiwavo mari dzokufamba.
Nguva chekubayiwa nhomba yepolio chatangwa nehurumende panguva iri kupararira chirwere ichi munyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakaita seMalawi neMozambique. Hurumende inoti iri kubaya nhomba vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinokonzera vana kuti varemare. Chirwere ichi chinokonzerwa neutachiwana hwepolio virus uye chinotapuriranwa zviri nyore pakati pevanhu. Nakamirira Studio 7 muMasvingo. Ndini Godfrey Mtimba.